Tourism Congress tiri kuona kuti vana veZimbabwe vari kushandiswa nemapolitical parties aya tingati ZANU-PF maMGC maviri. Saka oi tichiramba bumbiro remutemo iri tiri kuti harina kunyorwa nevana veZimbabwe, rakanyora nemaparties aya ari matatu asi vachishandisa mataxis evana veZimbabwe. That is why ndichiti vanhu vakashandiswa vari kuchitwa.
Mune dzimwe nzira dzamuri kushandisa here dzekushambadza iyo kurudziro yenyu yekuti vana veZimbabwe varambe kutambira gwaro iri?
Ichokwadi, seFreedom Congress takatanga awareness campaigns ndingati musi wa 1 January gore rino rakatanga. Takashandisawo maplatforms akasiyana anoti social media, print media, as well as maflyers nedzimwewo nzira nemasatellite media aripo kuti our message isvikewo pavana veZimbabwe vese.
Mangwana muri kuparura icho chirongwa ichi chekukurudzira vana veZimbabwe kuti varambe kutambira gwaro iri, mungatiudzawo pamusoro peurongwa hwamangwana?
Urongwa hwamangwana ndeyekuti iprocess yatakatanga musi wa 1 January. Mangwana is only a symbolic day where tiri kuudza vana veZimbabwe through maforms of media avainawo mapepa nawo pasocial media nevana veZimbabwe vari kunze shandisawo mainternational media kuti tivaudze kuti izvi zvatakatanga kuita musi wa 1 January taakuzvipublisha zvakazara pavana veZimbabwe vese. Saka tomorrow is only symbolic.